aneraka na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemuvhuro gunyana 19 2022 makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Muzvare Mary Mbaiwa vaive mudzimai wemutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanonzi vakadimburwa ruoko. Mambokadzi Elizabeth varadzikwa nhasi kuWindsor Castle kuBritain. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti nekuda kwezvikwereti nezvimwe zviri kubhadharwa nehurumende zvichanetsa kudzikamisa upfumi sezviri kutaurwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Muzvare Mary Mbaiwa vaimbova mudzimai wemumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanonzi vakadumbirwa ruoko mushure mekunge matare aramba kuvapa gwaro ravo rekufambisa kana kuti passport kuti vaende kunorapwa kunze kwenyika sezvo munyika manga musina vana chiremba vane hunyanzvi hwekuvabatsira. Matare akaramba kuvapa mukana wekuenda kunorapwa kunze achiti mhosva yavaipomerwa yekuda kuita murume wavo vachiwenga kafira mberi yaive yakakomba zvekuti vaizogona kutiza. Asi vamwe vanorwira kodzero dzevanhu nemagweta avo vanoti izvi zviri kukonzerwa nekuti hurumende yave kunyanya kupindira munyaya dzematare. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi asi vanowanzoramba kuti hurumende inoudza vatongi zvekuita. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie.
Inyaya inosiriswa chaizvo nokuti mubumbe remutemo rinotaura kuti munhu wese ane kodzero yekupuwa yatingati medical treatment kubva ku mahospital kana kuti kubva kuna doctor of their choice. Saka apa tikuona kuti dare redzimhosva rakapa mutongo wanga wasinganyatso kupinda neconstitution wakazvidza kuti izvi zvizoitika zvinova zvinhu zvisina kunaka zvachose. Tichiona kuti kumatare edzimhosva ndo kunofanira kutizira vanhu vachipuhwawo mutongo unoita kuti upenyu hwavo ureruke.
Asi kavachuchisi vanga vachiti Muzvare Mbaiwa vaizogona kutiza nekuti mhosva yavakatarisana nayo yakakomba.
Ya, ndizvo zvahazvo zvavanokwanisa kuva vachitaura, but tinoziva kuti pazvinhu zvese zvinoitika matare edzimhosva anofanira kuita pachirungu yachikadzi temper justice with mercy. Apa tichiona zvaitika zvekusvika kucourt vari mumastrecha and vachizoonekwa vane ruoko rwanga rwakaita sezvara rwakaita izvinhu zvaifanira kuonekwawo nematare kuti chii chakakosha upenyu hwavo vamai Chiwenga kana kuti kuuya kwavo kucourt. Saka inini segwetawo rinomirira kodzero dzevanhu zvinhu zvofanira kuve zvichionekwa zvichiitwawo nematare kuti they should temper justice with mercy. Apa tikaona kuti justice zvese nekuhwira munhu dzitiza zvisipo zvakazoonekwa roko zvichidamburwa.
Asi pane matambudziko akaita sei kana vanhu vemunyika vachizoguma voshaya chivimbo nezvinenge zvichiitwa nematare sezvatiri kunzwa zviri kutaurwa nevamwe vanorwira kodzero dzevanhu nevanopikisa.
Ya, zvinhu zvinokanganisa yatingati kutongwa kwayo nyika in general, nokuti tinoona kuti pane mapazi akasiyana-siyana panotarisira kuti executive kuti parliament kozoti judiciary zvinhu zvinofanirwa zvichibhalansana pakuona kuti paita inonzi rule of law. Saka kana pakazoita vanhu vanozoshaya especially masikizins anoshaya chivimbo mumakort tinozoona kuti panozoita yatinoti chaos pachirungu. Kuti vanhu vese vachazopedzisira vakungotorawo futi mutemo mumaoko avo tichasa rimwe divi kana kuti vanhu vasingasatovimbi zvamuchose zvinenge zvive zvichiitika kumatare mosa zvinova zvinoita kuti pasazoite yatingati rule of law kana kuti vanhu vaive nechivimbo mune atingati magovernment structures edu muzimbabwe.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakennedy masie vachitaura vari parunare kutexas muno muamerica. Mambokadzi Elizabeth vekuBritain varadzikwa nhasi kuWindsor Palace pedyo nemurume wavo mushakabvu Prince Philip. Zviuru nezviuru zvevanhu zvaungana mumigwagwa muLondon zvichionekana navo. Pange paine vatungamiri venyika dzakawanda vanosanganisirawo vaJoe Biden, mutungamiri wenyika yeAmerica, Cyril Ramaphosa, mutungamiri wenyika yeSouth Africa nevamwe. Zimbabwe yanga yakamiririrwa negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika Dr. Frederick Shava uye mumiriri weZimbabwe kunyika yeBritain vaChristian Katsande. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vapadon tapfumanei.
Nhasi razuva ravo rokupedzisira ravari kudai kuradzikwa. Aiwa taona kushanda kwamwari kuremekedza gamba guru for 70 years vachitungamirira vari head of state. Not only Britain but the 52 countries, the Commonwealth. Kureva kuti umambo hwavo hwanga huchiextenda kubvira not just kuUK chete but pasi rese. Taonawo kuremekedzwawo nemakurukota enyika dzakasiyana-siyana kubvira nyika dzinenge vana America nana Canada. Nedzimwewo dzepasi rese vauya kuzochema and also nekuzoperekedza mambokadzi. Zvinova zvinhu zvaratidza kurema kwavo nekubata kwavo nenyika dzakasiyana-siyana. Zvinhu zvatinoyeura zvatinotenda Mwari kuti tiri muno munesuwo tawanawo mukana wokuti tione zvakadai tichitenda Mwari naizvozvo.
Nhasi munyika yeBritain vanhu vawana vari pazororo here?
Hongu zuva ranhasi rabva raitwa public and the bank holiday kureva kuti zvinhu zvese zvavhara nhasi. Ndatomboti nhasi ndimanye kumashops nichida kutarisa kuti ndingawanawo chingwa asi mashops ese anga akavharwa. Ndikamboda kuti nditarisewo pagaraji ndikati pamwe ndingangoona pagaraji ndingawana peturo ndaona pakavharwawo zvekare zvichireva kuti aiwa entire economy yeUnited Kingdom nhasi other than my essential services came to a grand standstill in honor of Queen Elizabeth II.
Tinoonawo kuti Zimbabwe iri kumirirwa navashava mushure mekunge vamunangagwa mutungamiri wenyika vati ivo vachange vari kuuya kuno kuAmerica kuUnited Nations. Munoona hukama hweZimbabwe neBritain hwakamira sei mushure mekushaya kwamambokadzi Elizabeth II?
Hukama hweZimbabwe neBritain, hurumende yavo munangagwa iri kusosera padhuze vachidawo kuti vagamuchirwewo into the international community as a new dispensation. Zvinhu zvavari kutaurirana neBritain neCommonwealth vachidawo kuti vapinzwewo mukati kuti vaonekwewo vachibatirana pamwe chete nevamwe. Asi sezvamuri kuonawo zviri kuitikawo kuZimbabwe, nyaya inonyanyonetsa zvikurusa inonyatsokubata pasi rese yeZimbabwe inyaya yehuman rights abuses dzinenge dzinoita kuti dzimwe nyika dziite sokuti aiwa hatisi kunyatso kuona kuti manyatso chinja kubvira kuhistory yamagara muinayo inonzi iyo ndiyo mahuman rights abuses ndiyo inenge iri kuita paint a very bad picture kunyika yeZimbabwe. Kutaura kwatiri kuita tina vanhu vanenge vana Job Sakala nana 16 Nyatsime vari mutorongo for over 80 days zvinoza kutosvika ma 90 days vakasungwa vari kurambirwa kuti vabude mubail. Uyezve kune vamwewo vebato rezanupf vakabatwawo vachiitawo zvecorruption izvi. Vanhu ivavo vanongoendawo mumacourts vachingosvika vachipiwa bhel vachibuda. izozo zvinhu zvinonyanyo bata bata pasirese zvichinyatso kupenda a very bad picture kuti kuZimbabwe ko zvamange mataura kuti manyu dispensation tiratidzei kuti nyaya dzema human rights especially zvino tichienda kunyaya yesarudzo e2023.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vapadonta fumanei vachitaura vari parunare kuBritain naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Gurukota rinoona nezveupfumi muzvinafundo Mutuli Ncube vaita musangano nevatori venhau muHarare nhasi vakati vave kudzikisa zvakare maonero avo pamakwiriro eupfumi kubva pazvikamu zvina nezviga zvitanhatu kubva muzana kana kuti 4.6%. Vativo kunyange hazvo vakamira kubhadhara dzimwe mari kune mamwe makambani anonzi ari kubhadharisa hurumende mari dzakawandisa pane zvairi kutenga, vakaonisa havo kubhadhara mari inosvika zana nemakumi masere nemana yemabhiriyoni kana kuti 184 billion kune mamwe makambani mavhiki matanhatu adarika. Hurumende inonzi yange yava kunetsa nawo nemakambani akawanda, mamwe acho angeoronga kuenda kumatare. Asi dzimwe nyanzvi muya dzezveupfumi dzinoti upfumi huchatonyanya kuderera sezvo vaMutuli Ncube vakazivisa kuti vachawedzera imwe mari mubudget kana kuti supplementary budget inoda kusvika matrillion maviri. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano, vatenda kuti upfumi hwenyika hauna kumira zvakanaka pachitariswawo dzimwe mari dziri kutaurwa navaNcube.
Imari yakaparwa nehurumende ichasendwa this year. Saka pavanenge vakushandisa mari iyi kunyanya mwedzi uno watiri muna September kuenda muna October mvura yakunonaya vechienda kuagriculture sector under command and Mpfumbudza agriculture. Mari iyo ichapiwa macontractors vanova vanozonotenga mainput kutisupplier kuvanhu. Saka pakutenga ipapa ndo panoita nyonga nyonga, reti iyoyo ichachamuramba mhuru. Pari zvino inonga yakadidzikamire nekuti vange vakamira kubhadhara. Zvakare nyaya yekuendesa mari kumaconstruction work,
mungapa muenzaniso here ipapo vamugano?
Marobhi uko kumadhemu vanonge vakumhanyisa nemvura. Saka mari iyoyo ichingopinda mumaketi inotarisa kuti reti ichatiza zvakanyanya. Rimwe dambudziko riripo nderekuti masalari aripowa macivil servants mashomanana chaizvo. Apa zvaakudiwa nemushandi ingadai maschool fees ingadai mari dzemaunivhesiti dzavakaona dzasimuka zvakanyanya. Saka iriski zvakare nekuti hurumende ichamanikidzwa kuvabhadhara mari iri nani kuti igone kutovaramba ichibhadhara lowest paid civil servant 35,000 RTGS isingaverenge 175 US. Nekuti iyo ya 175 US haifana zvichiripo nekuti inoinobhadhara maroom 2 waidentity munhu osara akamira ne 35,000 RTGS isingakwanisi kumuraramisa mwedzi wese. Saka hurumende ichamanikidzwa kutora pa$2 trillion kuti iwedzere vashandi mari. Zvoita futi kuti vabva vachapuwa mari vari kuti havatendi Zimbabwe ndona vachanotenga US dollar redutiga futi. Saka stability yavari kutaura iyi vari mhayanai tinoiti efake stability. Zvakafana nekuti munoinamese pamutanyo semhuri muchitimuda kuseva chikafu muchifamba muchiudza nyika kuti tine chikafu chitakachiseva chiri mupandiri medu yeti chirimo nekuti makamira kudya muri kutsanya. Pamuchabva pamutsanyo mukachipedza nemazuva maviri ndo zviri kuitikadiridza vanayo kuti vakamira kubhadhara. Asi havagoni kuramba vakamira kubhadhara nekuti ichauraya chii mabhizinesis. Zvakare zvichiita kuti zvirongwa zvehurumende zvafamba zvakare.
Semaonero enyu pangaitwe sei kugadzirisa dambudziko rezveupfumiri?
Hurumende yavasi kutora maadvhaiza atokuvapa muchizere ndofunga mbudzinyo wakanaka paizvozvo nekuti vari kudzira nemasymptoms. Nyaya yetinayo yekutanga ndeyeproduction. Saka tikamira kubhadhara macontractors chete hazvikwanisi kugadzira dambudziko repaground reproduction. Production haisi kufamba nekuti nyika yeti madistortions. Ndiyani ane shungu dzekuenda kuproduction kana izeva takaona mari pamusika wehurumende foreign currency anokwanisa kunoitengesa kumusika mutema.
nyanzvi mhiya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vari parunare kuHarare. Kumasvingo paita kusawirirana pakati pevanhu nemumiriri wedare ravo reparamende anonzi aroda kutora mimwe minda yavo achigadzira munda wenzimbe. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Vagari ava vachitungamirirwa nasabhuku wavo vaEdison Masekesa vanoti vakaenda kuna mambo mushure mekupedza nguva yakareba vachikakavadzana navamasiya avo vakatotanga kutema minda munzvimbo yavo inopfuura mahekita zana. Sabhuku Masekesa avo vane vagari vanosvika zviuru zvitatu kana kuti 3000 mubhuku ravo vanoti vamasiya vari kushandisa simba rezvematongero enyika kupfuta minda yavo iyo inofurira mombe dzavo. Vamasekesa vanoti vamasiya vakavaudza kuti vakatopuhwa mapepa ekutora nzvimbo iyi ndokusaka vakaenda kwamambo kuti vavamise.
Takaenda kwamambo tikasvika tikataura pamusoro penyaya akatora 60 hectares muada. Atora 60 hectares muada ndokuchibuda muada ndokuchiti akuda dzimwe hectares dziku ada iyoyo inzvimbo yekwamasekesa. As far as I know pamap ndinoziva iri nzvimbo yekwamasekesa, right?
Mutauriri wevagari ava vamaxwell Masekesa vanoti vanorwadziwa kuti munhu mumwe chete anoda kutora minda yavo iyo inofanira kushandiswa nevana vavo kana vakura. Vamaxwell Masekesa vanoti vanotarisira kuti mambo Tsovani vachapedzisa nyaya iyi zvakanaka nekuti pane makakatano emiganhu nerimwe raini iro rinonzi rinobvawo vamasiya.
Asi dare rashizo rakatsenga-tsenga nyaya yakamboda kurashika direction aitambudzwawo kuti inao yenyu inofamba sei. Asi pakupedzisira vashe vatsovani vakaruramisa nyaya vachiti aiwa mukutsanangura kwenyu mose imi vekwamasekesa nomukuru wakanga arimo wemumhuri yavo vanova vachikolokolo mose mataridza kuti mabhaundari amuri kutaura ari kure nakure. Saka ini pachangu sashe handina ruzivo nokudzamo hwakakwana pamusoro pemao.
Asi sabhuku Masekesa vanoti muganhu vanouziva nekuti pavakatarwa mugore ra1960 vaivepo.
Ndozvibhuku rakagurwa 1961 mepu ichiitwa nabarwe ini ndaandiripo. Ini ndiri kutaura ndaandiripo during that time, right?
Iyoyo 60 hectares dzemuada ndokudzitora ndokubva atsvaga nzira yekuti atore dzimwe 160 kuti aite 220 hectares dzaanotora dzaanoda kudyara nzimbe. Saka takataudzana zvisingambobviri almost 3 hours. Saka tikamuudza tikati iwe zvauri kuita uri kutirwisanisa namabo.
Asi vamasiya varamba nyaya iyi yavari kupomerwa vachiti vari kunyeperwa uye varamba kupindura mibvunzo yekuti vaive padare ramambo Tsovani here nezuro.
Mubvunzo wavo vazoti ichokwadi here? Ndo wakanaka iyoyo, ichokwadi. Hachisi chokwadi shamwari, chokwadi. That's the answer to everything.
Asi mambo Tsovani vaFelix Mundau vabvuma kuti dare remakakatana iri rakaitwa nezero pamusha pavo uye vamasiya vaivepo.
Ya vakauya here ichokwadi. Inini ndangoti iri kutaura chokwadi, maboundaries handiazivi. Vatakabvunza bami vakanga varipo votaura boundary yavanoziva. Saka varingopokana nekuti uku kwakuri kwanhu ndokwamasekesa kana kuti ndokwavaiva kwamundau. Ndodambudziko guru riripo zvokuti inini ndakatoanza nchiti inini handinyatsoziva maboundary handiazivi but kuti atakaganurana.
Kunyange vamasiya vachinzi vane mapepa ekuti vatore nzvimbo iyi, mudzviti wechiredzi vanova sachigaro wekomiti yeminda mudunhu iri vaLove Mochisiva vati nyaya iyi haisati yasvika muhofisi yavo asi vari kuinzwa nemakuhwa nekuiona pamasaisai.
Orait, ndiri kuti nyaya yacho tiri kungoinzwa mumasocial media asi hapana ati auya achitsanangura nhau yacho ndiye kuti ivo MP kana kuri kuti vari kuzviita izvozvo ndeapi maprocedures avakaita kuti kunogara vanhu kucommunal land vachiita zvekuti varime zvepundutso. Hadi tanda tomboona nyaya yacho kuti yakafamba sei asi tikuitira nechakudzo dzedu tione kuti zvakamira sei paground.
Mhuri yekwaMasikisa inoti yakatanga kugara munzvimbo iyi kuma 1920 yavakasiyirwa nemadziteteguru avo. Nekudaro vaMasikisa vakabva kune imwe nzvimbo kuzoda kupamba minda yavo. Mambo Tsovani vachapa mutongo wavo kana vapedza kuzeya nyaya iyi uye vanoongorora zvakasimba nyaya yemuganhu. Kunesana uku kuchiredzi kunotevera makakatano aripo eminda yemadzinza kunzvimbo uku pakati pevagari vekuchilonga nehurumende iyo inoda kuvabvisa munzvimbo yavo kuti vape kambani yevarungu veDen Dairy kuti irime mafuro emombe dzemukaka. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Zimbabwe inoti irikuronga kunyorerana chibvumirano nekambani yekuChina inonzi Hong Kong Eagle International Investment and Pacific Gold Investment chekuti iparure kambani yemabhiriyoni maviri yekukwenenzvera zvicherwa zvinoti platinum, lithium nenickel. Bloomberg News inoti mutedzeri wegurukota rezvezvicherwa vaPolite Kambamura vati chibvumirano ichi chiri kunyoreranwa mukupera kwesvondo rino. Hatina kukwanisa kubata vaKambamura kuti tinzwe divi ravo. Kambani iyi inonziwo inotarisirwa kunge yapedza kuvaka chivakwa ichi muna 2025 uye ichavakwa kuMapinga kuMashonaland West. Mugoziya nezvenyaya iyi tabata mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu.
Chinhu chikuru panyaya dzakadaro ndechekunzwisisa kuti ndezvipi zvakabvumirana zvacho yatingati contract inenge yakasainiranwa pakati kwehurumende yeZimbabwe nekambani iyoyo. So far maagreements mazhinji ari kusainwa nehurumende yeZimbabwe matop secrets vanenge vakaita kusainira maagreement iyoyo nezeforeign company. Macitizens emuZimbabwe havaudzwe kunzi chii chatabvumirana. Saka tinenge tichida kuti zvinhu zvakadaro zvibuditswe pachena so that vanhu vanoziva kuti ndezvipi zvatinofanira kuti tisvinurire kuti nyika yedu isarambe ichimbunyikidzwa. But kazhinji kacho hurumende yedu inowanzofarira kupromisa vanhu mabasa, kupromisa vanhu development, asi kana project yacho yaakuchiitwa on the ground hapana chinobatika, hapana pundutso kucommunity yacho kune kuchiitika maprojekti wavo.
Asika vaMaguhu, mari inodarika mabhiriyoni maviri imari yakawanda zvikuru. Haisi yekuti here vanhu vese vanofanira kunge vachipembedza hurumende kuti aiwa yagona basa kana kuchiuya mainvestor akadaro?
Ukatarisa Blessing kubva muna 2017 vamunangagwa vachipinda pachigaro pane maagreements akawanda akanzi akasainwa akatobatanidza mabhiriyoni anga achinyorwa especially mupepanhau reHerald neZPC. Ndofunga maprojects ndiko zvine zvaakudarika kuma 40 trillion. Asi tikaenda paground kuti chii chiripo hapana chinobatika. Imwe yacho ndiyo the 4 billion platinum project yeGreat Investment paDarwin Dela. Yakanoitwa official opening naPresident. Asi ukaenda iko zvine hapana nechiripo. Papambohani about 400 workers. Iko zvese vangosara masecurity guards. Saka hatisiri vanhu vanopemberera mafigures anongotaurwa kunzi it's a 2 billion, it's a 3 billion project. Tinoda kuona zvinhu zviri on the ground kuti zviri kuratidza here kuti paitwa investment yemari yakawanda kudaro.
Asiwo imi semasangano anoona nezvezvicherwa muchirwirawo kodzero dzevanhu, muri kumbotaura here nehurumende kuti ijekese maitiro aya anoita basa munyaya dzezvezvicherwa?
Iro ndo basa redu, ndo zvatinomukira mangwanani kuswera tiri kumabasa. Tiri kukurudzira kuti kana Zimbabwe ichifanira kuti iwe wane pumbuso kubva kuzvicherwa zvayo, chinhu chikuru chinofanira kuti chiitike kujekesa maagreements nemanegotiations kana kuti hurukuro pakati pehurumende nemainvestors, nekushambadza maagreements anenge asainwa kuita kuti pasave negakava pakati pemainvestor nemacommunities. Nekuti tikasaziva zvakabvumirana president kana kuti minister nainvestor, macommunities anenge achiti itsudo roads, itsudo clinic, itsudo kuti zvikoro zvedu zviitwe this and that. Investor wotaura kuti ini ndiri kubhadhara mari kuhurumende, endai kuhurumende ini ndinofanira kuti iite zvinhu izvozvo. Saka ndozvatiri kukurudzira kuhurumende kuti tikuda contract transparency.
Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunhare muHarare. Imwe nyanzvi munyadzi zveutano uye vari chiremba Dr. Teach Nyashanu avanoshanda nesangano rinobatira pamwe reTrust rinoshanda nevanoshandisa zvinodhaka vanoti zvakakosha kuti vabereki vatarise mararamiro ari kuita vana vavo sezvo vanotora zvinodhaka vaine zviratidzo zvavanoratidza kuitira kuti vakwanise kuwana kubatsirwa pachine nguva. Dr. Nyashanu vari kupakurudziro iyi mushure mekukwira kuri kuita uwandu hwevanhu kunyanya vechidiki vari kutora zvinodhaka. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Nemubatsira pamwe Trust tinayo nhau yedu yekuparadzira ruzivo rwezvinodhaka uye kuti vane dambudziko rezvekushandisa zvinodhaka iri vangabetserwa sei.
Zvii zvinoratidza kuti munhu ave nedambudziko rekutora zvinodhaka?
Chekutanga, tinoona kukumbira kumbira mari kana kushandiswa kwemari zvisina tsarukana, atingati irregular spending patterns. Number 2, tinoona mood swings kuti at one moment munhu ari kutaridza kufara ne a lot of energy, then the next moment anogona kungoita ukasha kana hasha dzatisingagoni kunzwisisa kuti dzinenge dzichibva nepi. Number 3, tinogona kuona mbonje nemavanga pamuviri pemunhu dzatisingagoni kutsanangura kuti zviri kubva kupi uye zviri kuitika sei.
Mbonje idzi dzinenge dzichikonzerwa nei?
Izvinokonzereswa nekuti vanoshandisa zvinodhaka vazhinji vavo vanowanikwa vachipinda munjodzi dzekurwa nevamwe, kudonha nezvakadero nezvakadero. Toenda pamairregular eating patterns. Mairregular eating patterns tinogona kuona munhu achidya chikafu chakawanda chaizvo chinogona kutotivhundutsa, kana kuti tinogona kuona futi munhu achitadza kudya zvachose chikafu chichimuremera kudya. Toenda kune anonzi mairregular sleeping patterns, tinogona kuona kuti munhu anoshandisa zvinodhaka anogona kunetseka chaizvo nekuti arare, kana kuti akarara anotora nguva refu chaizvo akarara. Then toenda pamahallucinations and madelusions, aya zvinopfurikidza kutaura kunoitwa nevanoshandisa zvinodhaka kutaura zvisina maturo kana zvinhu zvisinganzwisisiki, zvinhu zvisipo zvinoitwa nevanoshandisa masubstances izvozvo. Toenda panyaya yehygiene, tinoona kuti vanhu vanoshandisa zvinodhaka vanowirwa nedambudziko rekuti vanenge vasingachagoni kuti vagare vakashambidzika nekutaridzika. Toenda panyaya yekutsvukuruka kwemaziso, tinoona kutsvukuruka kwemaziso, tinoona kukosora kosora kusingaperi especially for avo vanoshandisa zvekuputa puta zvakaita sembanje. Toonawo even slurred speech, tinoti munhu anenge achimataurira anenge achiita anenge asingachanzwisisiki wiki zvakanaka, yatingati mumbling muchirungu yaya.
Ko takatarisa vana vanenge vari kuenda kuzvikoro vanenge vari kutora zvinodhaka, vabereki vangaona chii kuti vazive kuti pava nedambudziko?
Kuderera muzvidzidzo zvinenge zvichiita mwana wedu kungava kuchikoro, tinoona performance yake yaderera. Kana kuri kubasa, tinoona kuti even performance yemunhu yeye kubasa inoderera. Zvinogona kubatsanidzwa futi neabsentism kurovharovha kuti vatisinganzwisisi kunenge kuchikova nemaexcuse akasiyana siyana. Toenda kune inonzi impaired cognitive functioning. Impaired cognitive functioning, tinoona munhu anenge achikangamwa kangamwa kana kuti anenge achinonoka kubata zvinhu zvaanenge achiudzwa. Izvi ndozvandingangoti muchibimbu zvatinogona kuona pamunhu atinogarisana naye anenge akushandisa zvinodhaka. But hazvisi izvi zvoga zviriko zvimwe zvakawanda.
Nyanzvi munyadzi zveutano vari chiremba Dr. Teach Nyashanu vachitaura vari parunare kuSouth Africa naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Vateereri, musakanganwe chirongwa chedu cheLive Talk na8 PM, apo tiri kutarisa nezvekuvigwa kwamambokadzi Elizabeth. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana mangwanani. Iko zvino ndokusiya imwina Gei na Saidi munhau dzeIsindebele.
So kuisika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ngenjabulo kustudio 7 ngomvulo mhla ka 19 Mpandula 2022 ngokuyino kumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
Ya thina sike ku accident scene sanda kuyenzakala. Sese abantu abathethe ezimotweni laphana abantu adengihambela abanye bayancedisa ukukhupha abantu labana abanye besebefile abanye bephila kathisithi ubuhlungu.
Abantu abayisithupha abagoqela umuntu lomfo wabo bafele engozini yomgwaqo emangweni wasejube izolo ebusuku ngemva kokungqikilana kwemota ezimbili emgwaqweni osuka koBulawayo usiya eGwanda.
Sibabonile abantu abakhe bonke bebekhona kusukela konguye osethethe ubukhosi uKing Charles III, kube khona uPrincess Royal Anne intombazana yakhe yoduma ufungwaswa wabo Charles.
Abantu abaningi namhla bavalelise uQueen Elizabeth II indlovukazi yakwele Bhilithane engakabekwa emathune nabogogo bakhe eWindsor Castle. Umhlangano omkhulu womanyano wamazwe omhlaba owenziwa mnyaka yonke owe United Nations General Assembly UNGA osungulwe mhla ka 13 Mpandula ukhangelelwe ukugqitshwa ngeviki ezayo mhla ka 27. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo umsakazo. Abantu abayisithupha abagoqela umuntu lomfo wabo bafele engozini yomgwaqo emangweni wasejube izolo ebusuku ngemva kokungqikilana kwemota ezimbili emgwaqweni osuka koBulawayo usiya eGwanda. Lingozi iveze obala ukuthi umunicipala weGwanda akazimiselanga ukumelana lengozi zomgwaqo ngoba imota zakhe zokuthwala abagulayo kanye lokucitsha umlilo iambulance lefire truck zifile. UAlbert Ncube usipha lolu daba.
Isikhulumeli samapholisa umnumzana Polonyathi ubeke ukuthi abantu abane bahle bafela khonapho lezi zimota zinqikilana kwathi omunye wabathayeli wafela isibhedlele esigodini. Abathathu abalimeleyo labo bakhanjiswe kulesi sibhedlela. Uthi njalo basaphenya ukudala ukungqikilana kwezimota lezi ehlobo lwe-Mazda Accelera ebilabantu abathathu kanye le-Toyota Corolla ebithwele abantu abahlanu. Abafike lengozi sanda kwenzakala kusiya kuhola lesikhombisa ebusuku bathi abakubonileyo bekusesabeka izidumbu zigcwele indawana yonke kuthi abanye bebelokhu bebanjelwe ezimoteni. Abalimeleyo bebehlaba umkhosi njalo bagcine bethola izimota zezihambi ngoba ama-ambulensi ebhuze ukufika. Umnumzana Khumbulane Khanye ngomunye walabo abafike lengozi sanda kwenzakala.
Ya thina sike ku accident scene sanda kuyenzakala. Kusese labantu abatrapped ezimoteni laphana. Abantu adengihambela abanye bayancedisa ukukhupha abantu labana. Abanye besebefile, abanye bephila but besisa ubuhlungu. Babancedisa nje ngokuba lalisa kuhle kuhle ukuthi batshwa umoya. But accident yakhona be serious, so serious. Akutshengiselanga lokuthi izimoto zibrekile leziyana ngoba bekudingela ama-brake marks lawa. It was so horrific. Bekunzima.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yabahlali beGwanda umnumzana Methuseli Moyo uthi umasipala waleli dolobho ufaka impilo zabahlali engozini enkulu ngokungabila lezi zimota ezimelana lengozi ezifana lale.
EGwanda kuvele kungathiwa kube ne-accident, vele uyakwazi akula muntu ophilayo. Injongo umuntu kumele aphile, uyafa ngoba kuswelakala indlela ezokuthi angasizakala ukuthi aphume lapho. Imunicipality yethu kuduze lokuthi vele kayikho. Kuyimanje ungagula ayikho i-ambulance. Kuye kwatsha umlilo ngemva kwe-Delta, bebethela ngebhakede. Sesambhalela u-town clerk incwadi, thanda ukumbuza njengama-challenges alawo, ukuthi njengabahlali beGwanda sibonisane.
Umeya weGwanda umnumzana Njabulo Siziba uthi ambulance abakade belayo ifile njalo kule mizamo yokuthi bathenge inye ngokuphangisa.
Ukuze kwafika esigabeni sonke abantu esihlala sisazi ukuthi kwelinye ilanga singaveli kulokho kungakabi le nto elungisiweyo. In our last year budget, i-ambulance has been a priority. Yinto yakuqala efanele ibe khona. iprioritization yethu yesehlulileyo siyamthembisa uzulu wegwala iambulensi iza kuba khona.
Omunye wababhubheke kule ngozi ngujaho obesebenza kumasipala wegwanda yena obehamba lomfo wabo obetshayela enye lezi zimota bonke bahle bafela khonapho. Ngomnyaka ka-2018 abantu abedlula amathumi amathathu bafa ngemva kokutshela ebhasini enkampani eBrooklyn eWest Nicholson elubhekise eGoli. Abanye babo batha baba ngamalahle ngoba umasipala wegwanda edluleke ucitsha lomlilo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Abantu abaningi namhla bavalelise uQueen Elizabeth wesibili indlovukazi yakwele Bilithane engakabekwa emathuneni nabokhokho bakhe eWindsor Castle. Abaningi bebephosa amaluba ngesikhathi isidumbu sendlovukazi sidlula emphakathini. Kube labanye njalo abakade beqhinqa izililo besithi indlovukazi yayingumuntu wabantu bemaze okwesikhathi eside esebukhosini. Abezindaba abeReuters babika ukuba abantu abavalelise indlovukazi bahlanganisa abatsha kanye labadala abadabuka emazweni atshiyeneyo. Umongameli uJoseph Biden wakwele Melika lezinye inkokheli zamazwe atshiyeneyo lazo zivalelise indlovukazi. Bekugcwele phamu lalapho okwenzelwe intshumayelo yokuvalelisa indlovukazi efihle izihlobo kuphela phansi komkakhe uPrince Philip owabhubha nyakenye. IWindsor Castle yindawo lapho okulaliswa khona abesikhosini. Iningi labo lifihlwe eSt George's Chapel, bagoqela uHenry wesitshiyangalombili owatshona ngomnyaka ka-1547, uCharles wokuqala owagunyulwa ikhanda ngomnyaka ka-1649, uCharles wesithathu nguye oseyinkosi yakwele Bilithane. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Mqondobanzi Magonya, ingcwethi kwezamasiko.
Kukhanya kuhambe kuhle kakhulu mfo kaMthembu. Sibabonile abantu bakhe bonke bebekhona kusukela konguye osethethe ubukhosi uKing Charles III. Kube khona uPrincess Royal Anne, intombazana yakhe yoduma uMfungwase wabo Charles. Kube khona njalo uPrince Andrew. Kwaba khona lecina thunjana lendlovukazi uPrince Edward. Labazukulu babo bebekhona, mbabonile abantwana bakaCharles, bakaKing Charles, mbabonile abantwana bakaPrincess Royal Anne, mbabonile abantwana bakaPrince Andrew, kanti ke losapho lwabo Edward belukhona, lesizukulwana sesizukulwana besikhona. Kube khona njalo izisebenzi zonke ebezisebenzela indlovukazi kumapalace akhe wonke akhona lapha kusukela eHolyrood uzuzobamba yona iWindsor Palace yona ngwaMpela sibili. Bebekhona abavele eSandringham, bakhona abavele eBuckingham Palace.
Kujoni ukuthi ayebekwa khona ngale Windsor?
Uzakhumbula Mthembu ukuthi umthetho lemvelaphi yobukhosi bamangisi amakhosi abo abekwa ndawonye. Ngikhuluma nje indlovukazi lapho ebekwe khona, ibekwe lapho okwabekwa khona uyise, okwabekwa khona uyise mkhulu, isihlanganiswe lamanye amakhosi alichumi lanye andulela ubukhosi bendlovukazi uQueen Elizabeth II. Kanti ke lo nina ube ulele khonapho kunye lodadewabo ulele khonapho.
Bonke vele singathi umjeni wonke uzabekwa khona phana kumbe kuhamba njani?
Engilesiqiniseko lakho Mthembu ukuthi uma ubukhosi busesendlini yeWindsor kusobala ngomdabuko wabo ukuthi ngaphandle kokuthi kube khona okungadala utshintsho ukuthi omunye acine echiya iwili yokuthi yena lapha azabhubhela khona ufuna ukuyangcwatshwa endaweni ethile, okukhona ukuthi iWindsor Palace yikho lapho kubekwa khona amakhosi amangisi. Kungaqhamuka enye indlu kusasa engathatha ubukhosi nxa bengabuhluthunelana la mhlawumbe kule ndawo lapho ezafuna ukuthi ebekwa khona. Kodwa ke the House of Windsor, indlu yamaWindsor ikhona phana, ubukhosi abamakhosi akhona ezolo abekwe khona phana, yikho lapho kubekwe khona le ndlovukazi uQueen.
Ye, singathi mina lawe kujoni vele konke khonokho nxa sisukukhangela nje.
Uyabona Mfoka Mthembu, ngikhangele indlela ukwini ahlonitshwe ngayo ekwedluleni kwakhe. Ngileqinisa lokuthi nxa kuthi mina lawe zisahlangene kanye ke lozulu wonke jikelele kusikhombisa obala ukuqakatheka kokulondoloza imkhuba, amasiko, imvelaphi, ulimi lendlela yethu yokuphila njengabantu. AmaNgisi alendlela yabo, indlela amaNgisi siyibonile ukuthi nxa kuthe kwakhothama intaba, nxa kuthe kwadilika intaba kwenziwani, kuhlonitshwa njani. Okunye sikubonileyo kuyafana xathu lendlela okwenziwa ngayo esintwini. Ngikhuluma ngitsho lakwaZulu.
Umnumzana Mqondo Banzi Magonya yingcwethi kwezamasiko obexoxa loGibbs Dube eseLondon kweleBhilithane ngocingo. Bakhona abadabuka eZimbabwe abachothoza indlovukazi besithi utshone engakalungisi ubukhosi bukamthwakazi obabhidlizwa ngabantu bakhe. Abanye bakhala njalo ngokuthi indlovukazi kayizange ilungise udaba lombhuqazwe eGukurahundi ngoba ngaleso sikhathi kubulawa abantu enkabazwe yeMathebeleland wayedlelana lo wayengumongameli uMuyi uRobert Mugabe. Kunjalo nje eleZimbabwe lalo belimelwe embuthanweni womngcwabo wendlovukazi uQueen Elizabeth II, yena obekwe namhlanje emathuneni aweKing George wesithupha. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inkokheli yamazwe omhlaba egoqela lo mongameli Emmerson Mnangagwa inxusiwe emngcwabeni lo, kodwa uMnangagwa ubengekho ngoba ekelwe eMelika emhlanganweni we-United Nations edolobheni leNew York. Ngakho-ke leZimbabwe belimelwe ngumphathintambo wobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe omhlaba, uMnumzana Frederick Shaba. Ilunga leMthwakazi Republic Party uMnumzana Mbonisi Gumbo uthi uMnangagwa angabe engayanga eNgilandi ngezizathu ezijeneyo.
Apha eZimbabwe kuluma sitenze nje kule MRP 9 eyagwetshwa 3 years ngoba behambe bayoprotesta kuphela bengabulalanga muntu, bengawonanga lutho, kodwa kathesi bayabhali ejele eChikuru kule ndaba yabo Jobsikhala labanye bancitshwa ibheyili ngoba sokupoliticizwa amakhoti eZimbabwe.
Kodwa uMnumzane Munashe Mduta webandla leZANU-PF uthi yikugcona nje umongameli welizwe okukhulunywa ngabanye.
Ukubhubha kwendlovukazi yase-England kithi kuyisikhumbuzo ikakhulu njengezwekazi le-Afrika ukuthi England ukuphumelela kwayo elakho lamhlanje kungenxa yegazi lezithukuthuku zabantu abamnyama, njalo ilithuba lokuthi kufuze sibheke emuva sikhumbule ukuthi singabantu ababethathelwe uzibuse wethu. Njalo nxa sibona ukubhubha kwendlovukazi le kusiba khona isikhathi sokuthi sizibuze thina njengabantu abamnyama ukuthi uzibuse esawuthathela amazwe afana naleBritain laboFrance sesiwusebenzise njani ukuthi sithuthukise impilo zabantu bethu.
Undlovukazi Elizabeth yaseNgilandi ubhubhe ngeviki edluleyo esele minyaka phose elikhulu 96, njalo esele minyaka edlula yisikhombisa 70 ebusa. Umntanakhe uCharles wesithathu uhle wathatha isikhundla sokuba yinkosi yelizweni leli njengesiko laseNgilandi. Amazwe amaningi ayamkhumbula uQueen Elizabeth, abaseAfrika besithi ngomunye owenza ucuku lwabancindezeli lube bhadla, ukuthi abanye bayamncoma ngokukhola ubukhosi bendlu yakibo ngalezi nsuku engasela mandla kakhulu ekuqondisweni kwezombusazwe zelizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Umhlangano omkhulu womanyano wamazwe omhlaba owenziwa mnyaka yonke o-United Nations General Assembly, UNGA, osungulwe mhlaka 13 Mpandula ukhangelelwe ukugqitshwa ngeviki ezayo mhlaka 27. Emhlanganweni lo, inkokheli zamazwe omhlaba zikhangelelwe ukubonisana lokuxwayisana mayelana lemibuso emazweni ahlukeneyo, ukuhlalisana lokudlelana kwawo, inguquko kwezomkhathi emhlabeni jikelele, ukulondolozwa kwelungelo loluntu, impi ye-Russia le-Ukraine lokunye. Amalunga amabandla ezombusazwe kwele Zimbabwe awezanu PF le Citizens Coalition for Change akhona lawo eNew York kwele Melika lapho okwenzelwa lumhlangano we-UNGA. Umongameli Mnangagwa ukhangelelwe ukuyahlangana lezinye inkokheli zamazwe omhlaba njengoba ikhethe ukuya kulowo mhlangano kulokuya emngcwabeni wendlovukazi u-Elizabeth II. Wathumela umphathintambo wakhe wezobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe omhlaba, umnumzana Frederick Shava. I-Studio 7 ibe lethuba lokuxoxa lomnumzana Believe Gawule owebandla leZANU-PF.
Zimbabwe akula kumele kulungiselelwe into zonke kubuyele indlela kulungiselelwe into zokhetho lani lani lo ngendlela abakhuluma ngayo khonoko. Akusoqiniso lelo. Asikhangeleni ukuthi eZimbabwe kulokuthula okungakanani okwesabekayo ukuthula ukukhona. IZimbabwe lokuthula sibili esikukhangeleleyo ukuthi izizwe zihlangene khona ngale amazwe ehlangene khona ngale. Ngibona ngani bamele bekhangele izinto ezimqoka ukuhlonipha ikakhulu ukungangeneli kakhulu besitshele kokwenza sina njengamazwe ethu amazwe kathi kakhulu iAfrica lohlupho olunjengalolo lokuthi yalo ama-sanctions kukho ama-sanctions labo abafakayo njengoba nje u-South African president ekhulume lo Peter Biden ngale emtshela sibi ukuthi hayi bakithi ama-sanctions aselimaze ilizwe leZimbabwe abantu beZimbabwe sebeze bebaleka besiyaphephela amazweni amaphandle ku-South Africa. Esikukhangeleleyo ukuthi kukhulunywe ngendaba ze-climate change ngoba yilo dubo sizabalalo ngokulandela kokuhamba kwesikhathi umkhathi lowo kumele kube le ndlela ozabanjwa ngawo. Bese kukhulunywa njalo ngendaba zezimpi ezikhona phakathi kwabo Ukraine labo-Russia kube lokulamula hhayi lokuhlomisa kube lokulungisa indaba zeRussia leUkraine zingalungiswa yiRussia leUkraine. IRussia yeUkraine abantu banye labantu. INATO le inxayithi yalamula inika abantu izimali. Wakwabona umuntu olamuleni kumuntu induku. Umuntu nxa ulamula abantu ababili besilwa unika omunye ishoko uyabulamula njani bona. So izinto ezingalungisiyo zenezila akulanyulwe weUkraine lwana leRussia ungafi kuphambanise umhlaba uma kwawo ngoba ungagcina uzozala i-Third World War ngoba sokule ndlela ukuthi amazwe asimele Ukraine ikuthi Russia phela la ilabangani bayo la okuthi akudingeki ukuthi kugcina sokusiya kuvuka i Third World War. Hayi amadlwane la akhulunywa yilabo abantu be opposition abaphonga ukukhala bengajaywa.
Umnumzana Gawule lilunga lebandla leZANU PF exoxa le Studio 7 eHarare ngocingo. Siphinde saxoxa lomnumzana Daniel Molokeli webandla le CCC ongummeli wewange edalele eParliamente.
Kule viki ngiseNew York khangelele ukuparticipate kunhlelo ezijeneyo kaleni kweviki kakhulu ngiyabe ngikunhlelo ze Global Fund Replenishment Conference lapho esikhalele khona ukukhuthaza amazwe ukuthi ba contribute towards $18 billion every 3 years. Global Fund iyenza i fundraising process so kuthiwa i replenishment process so ngikhangelele ukusebenza kakhulu labantu be civil society abama NGO abazama ukukhuthaza abakhokheli bamazwe ukuthi ba contribute izimali ukwenza ukuthi sifike ku $18 million. Mhla ka 21 September ikho kule nkalakatha ye conference yabantu aba contribute towards the Global Fund ukuthi ay Global Fund Replenishment Conference. Ekugcineni kweviki ngizabe ngisenhlelweni zamaZimbabwe ikakhulu inhlelo ezenziwa yi CCC Citizen Coalition for Change lapha eAmerica sikhale ukuba nama panel discussions sikhale ukuthi nisibe lama protests sikhale njalo ukuthi sibe le fundraising dinner ngomgqibelo. So I will be part of those programs in Semenza lamaya maZimbabwe. Sizama ukukhuthaza ukuthi kube lenguquko eZimbabwe. Sizama futhi ukuthi nisitshengise obala ukuhlukuluza kwahulumende abantu anjabo omhlonipha uJob Skhala nomhlonitshwa Godfrey Sithole labanye abasenyathime labanye nje abanjalo like abemthwakazi Republican Party abaphonga ukugcinwa entolongweni bengenzanga amacala because bona babona different ipolitics zaseZimbabwe balembone etshiyeneyo leZANU-PF. So siphakathi lapha eNew York siyasebenza kunzima this week.
Umnumzana Molokele lilunga lebandla leCCC esixoxe laye ngocingo eNew York khonapha kwele Melika. Uhlelo oluphansi kwesihloko esithi Kunda Ngqoba iTB luqhubekela phambili elizweni lonke. Lolu luhlelo lokuhambela izakhamizi endlini behlolwa umkhuhlane wofuba lwe-tuberculosis ilizwe lonke olugoqela lokuhlolwa umkhuhlane wobhuqu emaphatshini kakhulu kulabo abakumsebenzi wokwemba. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Ngaphandle kokuhambela abantu ezindlini behlolwa abohlelo lolu olwekunda ngoba iTB lesilicosis banikeza abantu imfundiso lokubalimukisa ngokuqakatheka kokuhlolwa lokwelatshwa umkhuhlane wofuba lweTB emizameni yokumelana nalesi sifo elizweni. Umqondisi weUnion Zimbabwe Trust uDokotela Ronald Ncube uchaza kabanzi ngohlelo lokulwisana leTB eZimbabwe.
Umkhuhlane wofuba kuma districts angaba ngu-8 abalisa iGweru, Kwekwe, Shurugwi, Shishavane, Chirumanzu, Mwenezi, Insiza, Legwanda. Uncedo esiluthola ku-USAID ngolemali yaseMelika engange $15 million okweminyaka emihlanu kusukela ngo-2019 kusiya ku-2024.
UDokotela Ncube uqhubekele phambili echaza kabanzi ngomkhuhlane wobhuqu emaphatsheni abathi yisilicosis.
Umkhuhlane okuthiwa yisilicosis uvame ukutholakala kulabo abahamba igolide, ikakhulu ababizwa ngokuthi ngojeketa. Amatshe amancinyane atholakala uthulini lapho okwenjiwa khona igolide okuthiwa yisilica dust, yo athi angahlale emaphatshini alakho ukulimaza amaphaphu abe sebangela lomkhuhlane wesilicosis. Uma uthe wabalayo isilicosis, kuba lula ukuthi ubanjwe umkhuhlane wofuba kumbe iTB. Izitshengiselo zalomkhuhlane wesilicosis ziyafana, iphosa zifane nje lezofuba, ikakhulu ukukhwehlela okungapheliyo. Uhlupho ngomkhuhlane wesilicosis yikuthi uma uthe wawubanjwa awelapheki, ngoba izilonda ezibangelwa ngala matshe aluthuli lwesilica dust zichiya amanxeba emaphatshini abangela ukuthi kube lula ukuthi igciwane lofuba lihlasele. Uma uthe wabanjwa umkhuhlane wesilicosis, kuqakathekile ukuthi uvikele ukubanjwa umkhuhlane wofuba, uthatha ikhosi yamaphilisi esithi TPT or TB preventive therapy.
Unkosikazi Sitshengisiwe Siziba obona ngezempila kahle kukhansili yakoBulawayo uchasisa ngezibonelo zomkhuhlane wofuba lesilicosis ethi kuyahambelana.
Sibonakaliso ze-TB isikhathi esiningi umuntu uyabe ekhwehlela, ungakhwehlela okudlula amaviki amabili yikho lapho esiyabe sesicabangela khona ukuthi ungabe ule-TB. Bese kusithi-ke laba babe-HIV positive isikhathi esiningi nxa vele engavele ekhwehlela kumbe ilanga elilodwa kumbe ngamalanga amabili sihle sicabangele ukuthi engabe ele-TB. Bese kusithi-ke abanye uyakhwehlela, nxa ekhwehlela bese ekhwehlela isikhwehlela esilegazi, abanye ebesecikizeka umzimba le loss esingathi i-loss of appetite, uyabe engakhwabithi ukudla, abanye beseginqa ebusuku.
Unkosikazi Siziba uqhubekele phambili echaza ngendlela abelapha ngayo ufuba lokukhuthaza abantu ukuhlolwa kusasemasinya.
I-TB kulamaphilisi akhona awe-TB ayimhlobo emine, ukuthi nxa esikhuluma ngayo i-ordinary TB, ngoba isikhathi esiningi i-TB esiyabe sikhuluma ngayo i-pulmonary i-TB eyejwayelekileyo. So ile mhlobo emine e-treatment. Bonakaliso engikhulume ngazo ayisikho ukuthi umuntu kumele athole zonke zona lezi zibonakaliso, kodwa kungavele kube loku kodwa kwakhona kuphela, siyakhuthaza ukuthi abantu babuye bazohlolwa esibhedlela, ngoba i-TB phela siyakwanisa ukuyivikela njalo iyelapheka. Sabe senzele ukuthi njalo ingamemetheki ngamandla. So ngabona kulezi bonakaliso yesinye ezibonakaliso engikhulume ngazo, kumele ugijime uyefika esibhedlela.
Abezempilakahle bathi isilicosis ayelapheki, kodwa isigulane siyaphiwa amaphilisi ehlisa ubuhlungu lokumemetheka kwayo emzimbeni. Okwamanje uhlelo lolu lokuhlola isilicosis ezweni sekulabantu abahlolwa bafumanwa belayo abedlula inkulungwane eyodwa 1260. Abakumsebenzi wokwemba yibo abakhuthazwayo kakhulu ukuyahlolwa isilicosis le-TB. Phakathi kwalabo abahlolwayo abedlula amakhulu amahlanu 545 bahlolwa esibhedlela seGwanda. Umhlaba jikelele ukhathazekile ngokuqansa kwenani labantu abafunyanwa sebelomkhuhlane wofuba olwehlula eminye imithi olwe drug resistance tuberculosis. Abagatsha lwezempilakahle phansi kohlangothi olwe-National TB Control bamanyane labenhlanganiso eye-Union Zimbabwe Trust le-USAID ukuqhuba uhlelo lwalonyaka olwekunda ngqoba i-TB. Uhulumende weZimbabwe emanyene lenhlanganiso zomhlaba ezikumsebenzi wezempilakahle ezigoqela eyomanyano wamazwe omhlaba eWorld Health Organization babika ukuba bajonye ukuba kuthi kusiyafika umnyaka ka-2035 kungasela dubo lomkhuhlane wofuba eZimbabwe. Kusenjalo umkhuhlane wesihudo uqhubeka uhlasela kobulawayo lapho kubikwa usuthethe impilo zabantu ababili. Ikhansi yakobulawayo ithi yenza konke okusemandleni abo ukumelana lesihudo. Isikhulumi sekhansili yakobulawayo unkosikazi Nesisampofu uchasisa ngabakwenzayo ekumelaneni lesihudo.
Izakhamuzi ziyacebisa ukuthi zibilise amanzi uma ebuya elephunga kumbe elekhala engayisiyo esijayeleyo. Okunye futhi siyacebisa ukuthi phange uya emaklinika kumbe endaweni lapho singathola khona uncedo uma singezwa kuhle.
UZulu ukhuthazwa ukuba agijimele ekilinika eseduzane laye ayekwelatshwa kungelambadalo engazibona esehlaselwe yisihudo njalo abilise amanzi engakawanathi. Ubulawayo ubhekane lodubo lokusilela kwamanzi osekudale ukuba uZulu avalelwe amanzi okwesikhathi esithile osekudale isihudo esingapheliyo esesimemetheka sithatha imiphefumulo yabantu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Live talk namhlanje sikhangela umngcwabo wendlovukazi yaseNgilandi uQueen Elizabeth II obekwe eWindsor Castle namhlanje. Ngehlukani zihlobo othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela namhla. Abantu abayisithupha abagoqela umuntu lomfo wabo bafele engozini yomgwaqo emangweni waseJube izolo ebusuku ngemva kokungqikilana kwemota ezimbili emgwaqweni osuka kobulawayo siya eGwanda. Abantu abaningi namhla bavalelise uQueen Elizabeth II indlovukazi yakweleBhilithane engakabekwa emathuneni abokhokho bakhe eWindsor Castle. Umhlangano omkhulu womanyano wamazwe omhlaba owenziwa mnyaka yonke owe-United Nations General Assembly, UNGA, osungulwe mhlaka 13 Mpandula, ukhangelelwe ukugqitshwa ngeviki ezayo mhlaka 27. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uGaino kumede Saidi. Ngisithi asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-voa.com. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.